Vashara nevatoro venhaupa vashanyira vanhu vakakuvara pamwe nevakafirwa nehama dzavo mhirizhonga yanezuro. Avo vanhu vari pachipatara chepari renyatwa vashamisa vati havasi kufara nekunonoka kuri kuita Zeke kuburitsa zvakabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika, vachiti izvi zvinopa mukana wekuti sarudzo idzi dzibirirwe. Vati vanoziva kuti vakakunda musarudzo iyi, uye veruzhinji munyika vanozviziva kuti NDC Alliance yakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika. Vati chinoshamisa ndechekuti zvinobuda musarudzo yemutungamiriri wenyika ndizvo zvinotanga kuverengwa, asi vari kukatyamadzwa kuti zvakabuda musarudzo dzeparamende zvaburitswa veruzhinji vasingazive kuti akakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika ndiani.
Kuda kuzama kukanga maresults asi zvatidi zvakakangwa, toda zvakabikwa nevanhu.
Vashamisa vati vanozviziva kuti vakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika, vachiti vane humbo hwemapepa akasainwa nevaimirira mapato panzvimbo dzaivhoterwa, vachiti kunyange bato ravo rakakundwa musarudzo dzeparamende, ivo vakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika. Varambawo mashoko ekuti pane nhaurirano dziripo pakati pavo nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, zvitevera gakava riripo panyaya zvakabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika. Varambawo zvakare kuti vane kudyidzana nevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, avo vakasiya basa gore rapera mushure mekupindira kwakaita mauto mune zvematongerwo enyika. Vachamisa vashorawo kupfurwa kwakaitwa varatidziri nezuro nemasoja, zvakasiya zvaita kuti pafe vanhu vatatu nekukuvara vanhu vakawanda. Vashora hurumende nekushandisa simba rakanyanyisa.
Purezidenti angati vanhu vakurwa, otadza kukumbira rejerero, otadza kunobata vanhu maoko, otadza kunoona nekukumburana nehama idzodzo, otadza kuti vanhu vese vapfuura ivavo vatodzingwa basi, otadza kuti vatosungwa. Asi kuoneke izvo ende wobva wati no problem ndeyekuti MDC ndiyo ine dambudziko. Tiri muhurumende here? Tine futi yatinochengeta, tine musodzi watinochengeta.
VaNelson Mudzingwa, avo vano vesekuru vomumwe vakapfurwa vakafa muchiitiko chanezuro vaIshmael Kumire, vati vakarwadziwa nekuurayiwa kwakaitwa hama yavo nemasoja mumhirizhonga yanezuro.
Izvi zvinorwadza kune munhu unenge awana hama yake yasvika pane dambudziko rakaita sairori, ichinge chiri chinhu chinonyatsopinda pamwoyo, munyatsochiziva chichirwadza. Asi chinhu chikuru chachatotarisira manje, isusu kwataa tabva kwese tichitarisa maerection, takaa taenda kumaerection tiine unyararo, takaa taita makambeni tiine unyararo, tikasvika pakunovhota tiine unyararo. Asi toshamisika manje kuti mweya wazomuka muno muHarare, wokuti pachitanga kupopotedzana iko kuri kutaurwa maresults ezviri kubuda pamaerection zvisiri zveHarare yoga asi zvenyika yese, zvopedzisira zvakupedzisira zvichiuraya mainnocent souls. But izvozvo zvinhu zvinorwadza, chisingazivi kuti kumutemo uyo wanga wapuwa mutemo wekuti aende kunofura anga achizivawo kunofura here, kana kuti wanga achingonofura vose vose, kana kuti waingoda kuti anyaradzeka kuti chaiva chii hatizvizivi. Asi isusu kurwadziwa takazviva zvinga.
Munin'ina wemufi vaKristu Wokumire vati semhuri vari kuda kuripwa nehurumende zvitevera kupfurwa kwakaitwa mukoma wavo akafa nezuro.
Munhu anga ane mhuri yakati kurei, ende nini kuti ndizvigamuchire zviri kutondorwadza, nokuti munhu anga asiri mukati nezvematongerwo enyika. Badheni yese yekuchengeta mhuri yatosiyirwa kwandiri. Saka izvizvizvi atizivi kuti zvichange zvakamira sei, kana kuti kumbanze chenu inotodiwa, nokuti munhu anga ane vana vanga vachienda kuchikoro, mukadzi wake anoda kuchengetwa zvakanyanya. Kumbanze chenu inotodiwa.
Zvichakadai, mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaKonstantino Chiwenga vabuda padande mutande rezimu ai vachiramba kuti masoja akapfura vanhu nezuro. VaChiwenga vati masoja akazopindira kunochengetedza runyararo mushure mekunge vanhu vapfurwa nevavanoti vairatidzira ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.